kana munhu uchiri kure unogona kusanzwisisa kuti zvauri kuona mune mumwe munda uri papurazi reLingfield zvirimwa here kana kuti imwe mhando yesora isinganyatsozikanwe. Asi ukazosvika pedyo unozoona kuti zvirimwa izvimaruva. Purazi reLingfield riri makiromita 20 kwakadziva kumabvazuva kweguta reGweru, uye papurazi apa panoitwa mabasa akawanda kusanganisira kurima maruva nezvimwe zvirimwa zvakasiyana-siyana pamwe nekupfuya mombe dzemukaka nedzenyama. Purazi iri ndere mhuri yekwaKarima Zondo, uye vatatenda Karima Zondo ndivo mukuru wepurazi iri. VaKarima Zondo vane makore 30 ekuberekwa, uye vakadzidzira basa rechartered accountant. Vanoti vakaita shungu dzekumutsurudza kurima maruva kwaitwa nevabereki vavo papurazi iri mumakore ekuma1990 nekuda kwekuziva kuti kuita izvi kunopa pundutso yakakura.
Ndaona kuti vabereki vakura, industry yacho yemaflowers yavhara muZimbabwe. Ndakaita shungu dzekuti ako kana panga pane varungu vaikwanisa kuzvimaketa vachitsvaga mamakets avo kunze kwenyika, inini ndotadzei kuti ndinonozvitsvagira and then ndinoita resuscitate maoperations yayo. Saka ndakaita.
Pave nemakore anoda kusvika 4 vaKarima Zondo vamutsurudza zvekurima maruva papurazi reLingfield. Vanoti vanorima maruva zvichienderana nekuti vavanotengesera vanenge vachida maruva akaita sei.
Tinopiwa program nevarungu vekumiri kwemakungwa vachitaura kuti mavarieties avanoda kuti tivaitire ndaapi and vanenge vachida maquantities akaita sei. Tobva taplana munda wedu. Flower season yacho inotanga muna October, tinotanga kudyara muna July, August, but muna October ndopa tinotanga kutengesa. Saka kubva kumuna October kusvika muna June tichingotengesa on a weekly basis, vanenge vachiwana maflowers avo svondo nesvondo.
Mukuru anoona nezvekurima paLingfield Farm vaJason Majira vanoti vanorima mhando 5 dzemaruva anokwanisa kurimwa panguva yemwaka wekupisa, uyewo vanorima imwe mhando yemaruva ine upenyu hwakati rebei. Vanogara vachiitawo ongororo yekuti ndeapi mamwe maruva angakwanisa kurimwa papurazi apa.
Tine summer flowers mavarieties anotova 5, so summer flowers ane season tinoatanga from July up to May, gore racho rinoteera. Munguva yechando haanyatsoita zvakanaka, saka tinombomire do kuyaita. Then tinoita maproteas. Maproteas anolasta for 15 to 20 years ari muground, saka every year tinenge tichingo harvesta. Tine almost 11 hectares dzemaproteas dziripo, but muna September tichawedzera tichange tichidyara dzimwe 19 tani, total of 20.
Purazi reLingfield rinoendesa maruva anosvika 2 kuNetherlands pasvondo rega rega. Maruva aya anotakurwa nerori yakagadzirirwa kuita izvi, pamwe chete nezvimwe zvirimwa zvakadai sepeas kuendeswa kunhandare yendege muHarare, uko zvose zvinozotakurwa kuendeswa kunze kwenyika. Mumwaka wekutengesa maruva, purazi rinowana mari inodarika 500 ezviuru zvemadhora. VaMadyira vanoti kunyuka kwakaita chirwere cheCovid-19, icho chinobva muutachiwana hwecoronavhairas, kwakambokanganisa zvikuru basa ravo.
Coronavhairas pamaruva yakatiafekta zvakanyanya because maruva edu tinoendesa kuNetherlands kumaket. Maket yakabva yavhara. Saka pakavharwa maketi, kuti tichiendesa maruva ikoko, vanhu vasingachaivi kumaketi zvanga zvakunetsa kuti maruva aitoora ariko achitoraswa. Saka takaita almost 2 months tisingaendese maruva. Ipapo zvakatiafekta zvakanyanya because takatorasa, takatorana losi.
Kunze kwekurima maruva, veLingfield Farm vanorimawo peas dzavanotengesa kunze kwenyika, vachiwana zvekare mari inodarika 500 ezviuru zvemadhora ekuAmerica. VaMadyira vanoti vanorimawo zvichienderana nezvinodiwa nevavanotengesera.
Hatingodyari peas, tinotanga tatogara pasi nemacustomers edu towirirana kuchada how many hectares, then isusu tozoplana manje right this year tichangisupply kwakati 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 tucharima so many hectares. Tinotogara kuita mafocus peas ati dzavepo kuti wiki yakati tichabudisa so many tons, wiki yakati so many tons. Iye vanenge vangoita maorders avo vachishanda nemafigures iwayo.
Vanoti pakukohwa nekurongedza peas kuti dzizoendeswa kunze kwenyika, panodiwa kutevedzera zveutsanana zvakasimba. Mumwe mudzimai wechidiki muzvare Magna Saidi ndemumwe wevashandi vanodarika 500 vanoshanda papurazi iri, vaine basa rekuona kuti izvi zvatevedzerwa.
pati nchiti ya ijinje nchita like makeup ati jite ndere kumuna neo zite maji peace ma finger nails nail polish jite nchita jitari si pa dressing kumakumba nifano nga ane busu waza kafarika seso ndaka itesu kana ashiru wara ati jite ndere kutawo zite maji peace zedu chatine utarisila kunzu wara soka nyanyi sugar snap ili more soft so kutu kwangwe ikwaza nienzu wara chete ini nga atuvene damage sika oma physical damage ati madi
kunyange azo vachifadzo ane basa rekuri marawari kuita wakari mazondo anoti kushaikwa kwemari munyika kunovhiringidza basa ravo
pana pavashandi tine 500 vanoshanda papras saka kuti vawane nguva dzekuti vaende kumabank vachimirira maqueue zvinoita kuti zvivhiringidze maoperations edu ipapo hurumende yaona kuti ingabatsire mafarmasi especially vanenge vari muexport kuti kana inini tichiunza mari yekunze munyika medu ndito priority yekuti handifani kushoterwa necash yekuti ndibhadhare vashandi vangu
vakari mazondo vanochema-chemawo nenyaya yekuchinja-chinja mitemo kunoita hurumende kunyanya munyaya dzezve fumi vachiti panofanirwa kuve nemitemo inokurudzira varimi vanotengesa zvirimwa kunze kwenyika vakaita saivo kurima maruva ndechimwe chezvinhu zvaiwanisa nyika mari yekunze kwenyika yakawanda zvikuru uye Zimbabwe ndiyo yaitevera Kenya muAfrica mose pakutengesa maruva kunze kwenyika kambani yehurumende inokurudzira kutengeswa kwezvinhu kunze kwenyika yeZimTrade inoti mugore ra2002 Zimbabwe yakatengesa maruva emari yaisvika mamiriyoni makumi matanhatu emari yekuAmerica kurima maruva kwakazovhiringika sezvakaitikawo kune mamwe mabasa ose ekurima mushure mechirongwa chekuendesa ivhu kuvanhu vatema varimi vakaita savakari mazondo ndevamwe vanhu vari kubatsira kumutsurudza mbiri yaive nezimbabwe yekurima zvinhu zvinotengeswa kunze kwenyika ndakamirira Studio 7 Mugweru ndini Taurai Shava.